nyaya iri kukurukurwa. Changa chiri kunetsa apa ngezvekuti machiremba madiki aya anga asiri kuuya kumusangano. Unewe ndiwo unokurukura nyaya dzemaconditions eservice kuhora kwevashandi and so on. And sekudaro zvakange zvinotinonotsei, asi kutaura kwandiri kuita kuri kuitwa musangano wepiri wekuti zvese zvinonetsa zvinge zvichikurukurwa nevashandi wese. Washandi awa kune manesi, kuna vanotora max-rays, kuna vanotora vanoita zvemalaboratories, kuna vashandi vanoklina mahospitari. Wese iwawo vane zvichemo zvakangofanana nezviri kutaurwa nemadoctors. And isu sevanhu webhoard hatidi kunge takangorerekera divi rimwe. Tinokarirwa kuti tinge takatarisira munhu wese. Saka nekuda kugadzisa nyaya yemachiremba iyi, tinenge tisingadi kuti tisiye vamwe ngekuti zvinozotinetsa pamberi apa. Isu hatikurudziri kuregerwa kwebasa. Tine mutemo wekuti kana paine nyaya dzinoda kutaurwa, pane bato rakagadzirwa kukurukura zvese izvozvo basa richifamba.
Ivo vana chiremba vari kuti nhaurirano nebhodhi renyu Dr. Mbenge Ramwadzinenge dziri kudya manonoko, ichokwadi here?
Hatisiri chokwadi, hatisiri chokwadi. Ngekuti kana vachidaidzwa kumusangano vasingauyi, zvinoreva chii?